chokwadi kuti EcoNet kubudikidza neEcoCash vazivisa kuti vakubvumidza vanhu kuti vange vachishandisa $5,000 pazuva. Harisi danho kana kuti haisi pfungwa yeEcoCash. Ipfungwa yakauya nagavhena weReserve Bank vaMangutya mumonetary policy yavo yevhiki rapera yakabuda musechishanu. Saka ava veEcoCash vangotedzawo mutemo sokuturwa kwavakaitwa navamangutya ndo zvakonzera kuti vange vachiunza danho iroro. Harisi danho ravanga vakagadzira ivo kana kuti vanga vakafunga. Nekuti ndinorangarira pavakapedzisira munhu waikwanisa kufambisa mari yaiita 20 kana 25,000 pazuva. Saka vanzi vaderedze nagavhena weReserve Bank kubudikidza nezvakaturwa mumonetary policy musiwechishanu chevhiki yapera.
Zvii zvamungati zvakanakira urongwa uhu kana kuipira urongwa uhu?
Urongwa uhu pahwakanakira ndingangoti ndepekutiwo vanhu vanga vachiita zvekutenga nekutengesa mari zvisiri pamutemo vanenge vasingachakwanisi kunyatsokuita izvi vakasununguka kubudikidza nekuti mari yachona yava kukwanisa kutenderedza ishoma. Kune vamwe vanga vakutoita zvekutengesa kana keshi vachishandisa nzira idzodzo dzanaEcoCash. Ndo pazvinenge zvakanakira kuti vanhu vanenge vakukwanisawo kuchengetedzwa kubva kunhubu ne ninganya idzi. Asi takatarisa kukwira kwemitengo yezvinhu muno munyika, urongwa uhu unokwanisa kusazonyatsa kufamba zvakanaka nekuti dzimwe nguva zvinhu zvaungada kutenga nekuda kutumirawo vamwe mari nekuda kubhadharawo zvinhu zvakaita semagetsi nemvura zvinokwanisa kudarika 5,000. Ngatipe mifananidzo yavarimi vachada kutenga mafetiraiza, magejo namamwewo mainputs ingava mishonga nembeu. Tinoziva kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvine mitengo yakakwira zvikuru zvekuti murimi anenge akumanikidzwa kuti adzokere kuchitoro kaviri katatu kana asingagari padhuze neguta zvaakureva kuti akubuda mari yakawanda.
Ivo vanhu vanga vachishandisa EcoCash iyoyi havagone here kungoshandura voenda kunoshandisa mabhanga?
Vanhu vazhinji vanga vasina mabhengi accounts, kwete nekuda kwekuti havadi kuva nawo, asi mabhengi taona anga achivhara mabhuranchi gore rineri vanga vachidzikisa mashandiro avanga vachiita munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka kufambiswa kwemari kuchava nedambudziko rakakura zvikuru nekuti mabhenga haasati akwanisa kuti apinde mumukaha iwowo wagadzirwa neReserve Bank kubudikidza nedirective yavo. Saka zvichareva kuti vanhu vakawanda vachaita matambudziko ekuti vanenge vasina mabhenga accounts uye zvinhu zvavanenge vada kutenga zvinenge zvichidarika mari yavanowana. Saka potsi napotsi tichawana vanhu vanenge vakuda kuti vabhadharise vanhu kushandisa maaccounts avo nekuti ndo yega nzira inenge yakukwanisa kuitira kuti vanhu vadini vange vachikwanisa kutenga zvakasununguka. Saka maonero angu inini dai mari yatisimudzwei kuitirawo kuti vanhu vange vachitenga zvakasununguka.